kutambira nemfaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Reason wapa warova vazhinji munoaziya vachinyora kubepanaure Herald. Asi mukoma Reason vakambo vavo mumwe vakatanga chirongwa cheNational Youth Service mazuva achanga changotanga. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 mukoma Reason.
Tinotenda chaizvo, blessing.
Regai tange nekuti mukoma Reason, muZimbabwe umo hapana kunyatsowirirana pakuti chirongwa cheNational Youth Service chinobatsira here kana kuti chinokonzera mvonga mupopoto munyika. Pamakachivamba, donzvo renyu ranga riri rei chaizvo?
Kutanga kwakaita chirongwa cheNational Youth Service kwaitariswa kuonekwa nguva iyoyo yanga iri nguva yekuti painzi 20 years dzapfuura mwana akazvarwa muna 1981 akusvika makore 20. Asi zvaionekwa kuti kune vamwe vakanga vazvarwa vari kana ma5 years pakaita independence, vanga vari kumayunivhesiti, vanga vari mumastreet nemumabasa. Saka pakaonekwa kuti donzo rekuti tivake nyika tichienda kupi harichanyatsoita zvakanaka kuti rionekwe kuti riri kufamba kupi.
Saka maona mamiriro anga akaita zvinhu, makazoita sei nezvazvo?
Ndokutarisawo nyika dzakafanana nenguva iyoyo kwaitariswa Switzerland, kwanga kune Israel, kwanga kune Ghana, kwanga kune Botswana nedzimwe nyika dzakaita kunge vana Kenya. Ndinorangarira kuti Ghana vanga vakatanga chirongwa chavo muna 1975, kunyange zvavo vanga vakaita independence makore aza akapfuura kuma 1957 ikoko, but vanga vakachitanga ipapo. Ndokuchienderera mberi kuna ambasada wanga ari muZimbabwe nguva iyoyo anga akabva muchirongwa chacho akauya akataurawo kuti vaizvifambisa sei. Asi donzo ravo ranga riri rekuti ngatigadzire mweya wekuti vanhu vakwanise kubatsira nyika zvisiri chete zvemabasa. Saka vakataurawo zvavaiita kunyika kwavo, vamwe vakaendawo kunoona zvaiitwa kunyika dzakaita sana Israel. Saka hachisi chirongwa kana vana United States vana chirongwa zvinongwa zvakafanana, hachisi chirongwa chainzi tatsvaga chinhu chokuita. Saka vanhu vakati ayo, saka kunoita manational disasters, kunoita zvinhu zvakawanda zvinoitikako kuti kubatsira kumamisha uko. Zvakatariswa zvese izvozvo zvikanzika, tikava nevana vanotarisa nyika kuti panenge pachidiwa kuvolondia tinoenda tichitedzerawo zvinoita dzimwe nyika. Saka ndo donzo ranga rakatariswa, ndokubva zvanzi ngatichigadzirai chirongwa. Ndo mapindira atakakokwawo tichipinda muchirongwa kuti toita sei. Ndokubva tabata zvinhu zvitatu zvakazoita zvazvo zvina zvekupedzisira. Chokutanga changa chiri chokuti mweya iwoyo wekudada nekuda nyika mukati patriotism. Saka kubatana unity yanga iri donzo rechipiri. Zvikanzi chechitatu nationhood, nyika dzinorwisana vamwe vachimira vari pavo vachiti takada kuitawo nyika yedu, zvinoonekwa zvichiitika kukasiyana siyana. Toda kuti tichimira tiri tega zviri kuitika kana kuna Tanzania nana Zanzibar iko zvino, vamwe vati ngatimbomira tiri tega nokuti kana kuti todzikwakati zviri kuramba ruchitonga zvichidaro zvichidaro. Munenge makanganisa chinhu ichocho chinonzi nationhood kana kuti unhu hunovaka yamuri kuti ndiyo nyika yenyu. Donzo rechina rakazotenderanwa ndevekuti munhu akwanise kuzviriritira vari kuti entrepreneurship. Ndipo panobva muchiona kuti vakati national service ichipera vakamhanya kuenda kuita act yakazoitwa indigenization ya 2007 iyai. Vanga voti ngatichitedzerai iri donzo rechina iri sinzi tisingachakwanisi kuramba tichiendesa vana ava. Saka zvainzi ndopanobva maindigenization policy amunoona iwaya. Saka but anga ari ekuti mabasa akanaka, asingatidzidzisei vana ava kuti kuzvishandira wega uchipinza vamwe mabasa ndopfungwa inofanira kunge ine mwana ari kukura, kwete kungoti kuchauyawo nemari yake obva aita maindastry wochipinza mabasa.
Asi tichitarisa maitirwo akazoitwa icho chirongwa icho che National Youth Service. Mungati donzo iro rakagadziriswa here nekuti vamwe vanga vakuzochema chimo kuti zvinenge zvazvakuitwa zvematongerwo enyika chete.
Mamiriro anga akaita nyika ipapo akaita kuti chirongwa chisakwanisa kumira chiri choga.
Aiwa, tinokutendai mukoma Reason wafawarova nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, tinotenda chaizvo, blessing.
Manga makateerera kubva kune vamwe vakavamba chirongwa cheNational Youth Service uye vave kugara kuAustralia pari zvino mukoma Reason wafawarova. Ko, chii chakapa kuti zvinangwa zvechirongwa ichi zvisanyatsozadzikiswe? Aiwa, hama wadiwa, ngatiregei kuita zvekufungidzira. Tosangana zvakare svondo rinouya apo tichienderera mberi nehurukuro yedu namukoma Reason wafawarova. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai maoko ajonga kandemiri.